Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye vakaradza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemumwe chiremba wekuSouth Africa achishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Ikozvino hamuna macharges dzakawapiwa nemapurisa, asi vakati tikuye mangwana nemadocuments eimwe vyatange tichifamba nayo. Saka tichaenda mangwana kuPlumtree Police Station.
Amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo vakasungwa nezviuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuHulilima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa wabudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa nemukuru munyaya dzezveutano muLimpopo, amai Popi Ramatuba, avo vakaonekwa pavhidhiyo vachipopotera murwere wekuZimbabwe muchipatara mavo vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusagadzirisa kuchipatara munyika zvopa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviende kunorapwa kuSouth Africa zvichishandisa mitero yehurumende yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanoti izvi zvinoratidza kuti pane kusawirirana pakati pehurumende mbiri idzi, vachiti masvondo maviri apfuura rimwe gurukota reSouth Africa rakataura kuti pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unotiwo waendesa kuhurumende yeSouth Africa mashoko ayo enyunyuto pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende yeSouth Africa kuti tinzwe divi ravo, asi muzvinafundo Mukonza vanoti nyaya yavabva kure inyaya huru muSouth Africa, naizvozvo vanotarisira kunzwa mashoko anotsoropodza vabva kure zvikuru vekuZimbabwe kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapera kuitwa.
Mamiriro ezvinhu pakati peZimbabwe neSouth Africa anenge asina kunyatsomira zvakanaka nokuda kwekutaudzana kwakaitika mazuva apfuura, apo pakabuda MEC wezveutano wekudunhu reLimpopo muSouth Africa achitaura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwana maservices ezveutano mudunhu rake reLimpopo zvakawandisa, uye zviri kuita kuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinogara muLimpopo zvitadze kuwana izvo zvavanofanira kuwana maererano nezveutano. Saka mukutaura kwavakaita vakaratidza kakunyomba izvo zvizvarwa zvekuZimbabwe, uye vakaratidza kunyomba mutungamiri wenyika wekuZimbabwe vamunangagwa. Saka izvozvo ndofunga hazvina kunyatsobata hurumende yeZimbabwe zvakanaka. Zvinovawo zvaita kuti iyo hurumende yeZimbabwe inyorere hurumende yeSouth Africa ichiratidza kunyunyuta kwayo pamusoro penyaya iyi.
Ivo Dr. Ramatuba vari kushororei chaizvo, pane zvavakataura here zvisingaonekwi sechokwadi?
Kwete, pane zvavakataura munhu ari kuona neziso risina kwarakarerekera anoona kuti aivo vakataura chokwadi, nekuti zvechokwadiwo buda kwa ita zizalo ze Zimbabwe munyika ye Zimbabwe vachiuya muSouth Africa vari kusikowana ngati zvimwe zvikamu zvanga zvifana kuwanikwa nevana veSouth Africa. Limpopo kuna Dr. Ramathuba ndo kunonyanyowanda vana veZimbabwe nekuda kwekuti Limpopo inowanikwa kumuganhu weSouth Africa neZimbabwe. Saka zviri nyore kuti vanhu vachingobuda muZimbabwe vobva vapinda vogadzikana vari muLimpopo. Saka zvechokwadi vari kupinda vakati wande uye vachizosikowana kwete zveutano zvega, asi nezvimwe zvimwe zvakaita semvura, zvakaita seugaro zvakawanda zvokwanikwa nevanhu veZimbabwe. Asi chiri kusorwa pamaitiro aDr. Ramathuba matauriro avakaita uye wavakataurira, nekuti uyu wavaiudza munhuwo akatongowanikwawo achitopindawo patsekwende yeutongo usina kuimira zvakanaka wekuZimbabwe obva azotiza kuya kuSouth Africa. Saka ndopangoipa nyaya yavo, asi zvavaitaura aiwo hapana anopikisana navo.
Tinokuona kwenyu profesa, iyi nyaya ndiyo inganzi yava kukonzera kusadzidzana kwakanaka kwenyika mbiri idzi here, kana kuti South Africa iri kudawo kuchinja mabatiro ainoita Zimbabwe sokuona kwatakaita zvakambotaurwa nerimwe gurukota remuSouth Africa masvondo maviri apfuura?
South Africa yagara hayo iri kuda kuchinja mabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe. Tikatarisa nyaya yekudimburirwa kwezvemapemits muzvichinja haacharinyuiwe inokuratidza kuti South Africa inoita kuchinja kaida kuita pamabatiro ainoita zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Tuda kutarisawo nyaya iyi tichinzwisisa kuti South Africa iri kuenda kusarudzo mushure megore kana munguva yakada kudaro. Saka bato riri kutonga reAfrican National Congress rakaona kuti nyaya yezvekunze inenge nyaya iri kukonzera kusafara kwevazhinji vemuSouth Africa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology in South Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vaimbova mutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nemutauriri wavo Vantando Ndlovu vakasungwa nezuro nemapurisa ePlumtree. Vandlovu vakaudza Studio 7 kuti vakasungwa vachibva kumusangano kuLilima uko vaitsvaka rutsigiro rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Vandlovu vanoti hapana mhosva yavakapomerwa, vachiti vakaudzwa kuti vadzoke nhasi nemagwaro emotikari yaishandiswa naAmai Kupe. Vanoti zvakare ivo naAmai Kupe havana hanya nekusungwa uku, asi chiri kuvanetsa kukanganiswa basa ravo rekutsvaga rutsigiro rweCitizens Coalition for Change musarudzo dzichaitwa nemusi wemugovera.
What I can confirm ndechekuti tichibva kumaelections campaigns edu kuLilima Ward 1 mapurisa ane roadblock kuPlumtree, saka they then stopped our vehicles and fortunately Dr. Kube to use a detour kuti apinde muPlumtree, but the vehicles ndakange ndichienda nayo the cops then told us that we need to search for registration details of the vehicles that you were using to do maplits in kuLilima. Saka ndova bati we need to escort vehicle to the police station. Ndova bati no ma registration details acho ana kumira mushe. Ndova bamo searcha vehicle ya Amai Kupe, and then unfortunately the vehicle that I was traveling in yaka impound ani mapurisa ekuPlumtree. Saka ndicho chaitika.
Saka iko zvino inini naAmai Kupe makadini
iko zvino na ma charges daka wapiwa ni mapurisa asi wakati tukuye mangwana nema documents imwe vya ngita pange chichi famba na ayo sakati chaenda mangwana ku Plumtree Police Station Parizwi ino wapana ma charges that have been preferred against us, but izi ziruti stepa mchiruziba uti on Saturday tichange tichine ma by-elections uvudili masaka uti ma members opposition aitwe zwakadaro. I think it's making sure uti we are intimidated, we are afraid and disturbing our campaign, because mangwana ni chaiko tichange tine ma training ma polling agents. Saka this is very disturbing and our campaign is now heavily disturbed.
Saka parizi lo tingangoti muri kunetseka pamusoro pema campaign kupfuura zvamuri kupomerwa izvi.
Yes, tiri kunetseka nenyaya yema campaigns, because izvi zviri kudisturba campaign yedu, because it's making this playing field not level.
Avo vange vari mutauririwe waamai Tokozani Kupe vanthando Ndlovu vari parunhare kuPlumtree neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rakaumbwa nevechidiki reProject Vote 263 rinoti nhasi chipiri riri kuparura chimwe chirongwa chitsva chekukurudzira kuti vechidiki vanyorese kuvhota. Mukuru weProject Vote 263 vaYoungerson Matete vanoti vanhu zvikuru vechidiki havana kunyoresa kuvhota nouwandu hwaitarisirwa. Naizvozvo sangano iri raumba chimwe chirongwa chekukurudzira nekubatsira vechidiki mukunyoresa kuvhota. VaMatete vanoti zvizhinji zvichaziviswa pamusangano nevatori venhau nhasi muHarare, vachiti pane nzira itsva dzavanoda kushandisa mukukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavhote musarudzo.
Kwatatiri kuparura nhasi muguta reHarare chirongwa chekuti chivandudze kana kuti kwatinoti kumobhilaiza nekudzidzisa vechidiki maererano nechitsipita nekunyoresa kuvhota, uye tinenge tichioso tichitaura nenyaya dzemaelectoral forms nenyaya dziri nyararo munyika. So ndo zvinhu zvitatu zvatoda kunge tichibata pachirongwa chechiparura.
Ndinoona kuti mava nenguva muchiita basa rakaita seiri, chamunoda kuita kuzvido chakasiyana nezvimwe zvamanga muchimboita ndechipi?
Nyaya iri kuitika ndeye kuti mukanasa pataita kumashure taiita tichiita tingati in a small way, kana vatoda kuda kuita zvimwe zvokuti takare takaona kuti vechidiki vakawanda havana kunyosa kuvhota, and nyaya yekuti vamwe vanga vasina stupa nyaya also lack of information. Saka takuda kuparura chirongwa chichiri chakawandudzwa zvekuti chinenge chichisvika kune kuwanda kunowanikwa vechidiki vakawanda munyika yeZimbabwe. 1-2-3 in a big way.
Chamuchashandisa kuti vechidiki vateerere zvamuri kutaura vechipi?
Takaona isu kuti vechidiki vane zvavanofarira zvakaitawo semusic semasports nini. Saka tinenge tichitoshanda nemaartist tichiita maprograms edu vaartist akawanda kuti vechidiki vaida kunopinda kuti vanze mimanzi vanongopinda nevota registration slip chete. Vachida kuti vane matimu avo emabhora nini tinenge tichisponsawo mabhora. So tichange tichishanda nevechidiki vari vanga mumayunivhesiti machechis and other areas vanga vechidiki, but tinenge tine maprograms anenge ari avanofarira.
Munofungei nekushanda kwakaitwa mukunyoresa vanhu? Munofara here nezviri kuitwa kuOffice of the Registrar uyezve nebasa rekuitwa neZimbabwe Electoral Commission? Pane zvamunoshora here kana kuti zvamunorumbidza pamashandiro avanoita?
Isu takatanga kuto soropodza maitiro anoita vanhu kuaregistra nevanhu veseki kubva gore rapera. Taiti isusu gore rapera vanhu vekuaregistra vaisifawo kutinge vakaita bilitsi yavo yesitupa, kuitira kuti panozoya zeka kuti aregistration bilitsi yataita muna February muna April vanhu vangadai vane situpa. Asi mukatasa izvozvi takatanga kuuya isekanita bilitsi ichitira blitzi valongo vakasitupa saka takare tsuropozeri kana kuti yanga iri nzire yekuti vaizva kuti valongo ita zvingotsika mabox chaita blitzi padaizva auto vachitika vana situpa ende mukatasa mashandiro anoita vanhu veseki yezvinezvi somenza nesomugutare harare munenge mune ofisi wanda akavhura inenge nemuchina wani asi gutare ne vanhu vagona kusvika miliyoni vakavarejista kufota ukaenda kumatomboenda kumaauto farai kuna nabhindura kuti vanenge vakafara muofisi vachi havasi kushanda zvine mazvo kuti varejiste vanhu ende masenta avo kurejista vanhu ari kure so izvo zvese izvo zvinoti dzimba nekuti stata kuti vechidiki vanhu vachikwanisa kurejista kufota vachizovhota kuna 2023
makamboitavo hurukuru here namahofisi iwayaya ezeki kana kuti ekuarejistra pamusoro pezvamunoona sokuti ndizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kuvhota pane zvamakambotaura navo
takaita nguva yakareba tichinyorera matsamba kune seki tichivaudza kuti wandudzai kana kuti tsukururai mabhiti enyu but ivakati pari zvino vachiri kuita delimitation kana kutara maboundary masa saka havana staff ende ndozvimwe zvatosangana zvokanda kumaofisi avo masenta kuzvichesa kwoi kusina vanhu vachiti vanhu vedu vakatikuya kuita zvedelimitation saka ndo challenge iripo kuti seki iri also understaffed so takatombozama kunyorawo kuparliamendi nekuministry of finance kuti vakwanise kuvawandisa kubhajeti reseki vakwanise kuemploya vamwe vanhu vanokwanisa kuvazobatsira kuti staff yavo inge yakawanda because vari understaffed as it is now.
Vamatete, sangano renyu rinofungei, rinoona sei mamiriro akaita zvinhu maererano nezvesarudzo uye kutsvaga rutsigiro musarudzo?
Muri kuona zvinezvi zviri kuita maviolations kune nyaya dzakawanda dzeviolence dzemhirizhonga dziri kuitika ende tiri kuona sekuti takananga masarudzo dzinouya dzegore rinouya mhirizhonga ichazenge yakatowandisa kutopfuura yakati kana yataona mugore ra2008 saka isu tiri kutoti tikuona sekuti maelections aanga achiita supervision yeunited nations kana au because as it is now political parties are failing kuti vange vachinzwisisana and kuti tikunge tichikwata kupreventa mhirizhonga izvi panoda an external mediator ndokunge tinge tine maelections ane runyararo sazviri ezvinezvi hatichikwata kunge tichizoita maelections ane runyararo mugore rinotevera.
Avo vange vari mukuru weproject 4263 vaYoungerson Matete vari parunhare kuHarare nestudio 7. Project 4263 ichaita musangano nevatori venhau nhasi na11:00 mangwanani ano pamedia center muHarare. Komishini inoona nezvesarudzo muAngola yakazivisa kuti bato rePopular Movement for the Liberation of Angola kana kuti MPLA ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zvinopa mutungamiri wenyika vazhuwao Lorenzo temu yechipiri semutungamiri weAngola. Commission iyi inoti MPLA yakakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nechimwe nemuraudzo kubva muzana kana kuti 51.17%, ukuwo bato rinopikisa reNational Union for the Total Independence of Angola kana kuti UNITA richinzi rakawana mavhoti ari pasi pezvikamu makumi mana nezvina kana kuti 43.95%. UNITA inoramba zvakabuda musarudzo iyi. Mutungamiri weUNITA vaAlberto Costa Jr. vanoti manhamba akabudiswa nekomishini inoona nezvesarudzo haaenderani neakaverengwa nebato ravo. Vanoongorora zvematongero enyika vanoti vanotya kuti pangaita kuratidzira kukuru kunogona kutanga mhirizhonga. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyika zhinji muAfrica dzichitadza kuita sarudzo dzisina mutauro.
Ndinoona sokuti ndiwo avangova maitiro maopposition muAfrica umo kuti tinetiwo kuti maelection aitwa vanenge vachikakavadzana vanenge vachirovana vanenge vachivhundusirana vazoruza ndo ruzhinji rwacho vanenge voti takabirwa ndo nyaya imwe imwe iri kuitika kuAngola neiri kuitikavo kuKenya uko kuti varikuendesana kumakotsi asi handivo kutanga Zimbabwe tinoziva vakasvitsana kwavakasvitsana kumakotsi okupedzisira Zambia ndo maitiro mamwe iwawo kuti ufunge kuti chii chatinenge chatipinda kuita nharo kusvika ikoko zvinhu zvakawanda wanda zvinokonzera kuti kuitwe nharo vamwe vakanyanya kuongorora chaizvo mukati mazvo vakaona kuti ava vanoita nharo ava vanenge vasiri voga vanenge vaine vamwe vanenge vakavapa mari vari kusuruka vanenge vaiti ini chikai madziro ini sokushandiswa kumwe kwatinowanza taitwa kuAfrica kune hondo dzimwe dzakawanda wanda dzinoitika muAfrica imomomo dzichitengeserwa zvombo pamwe taakuchinja nazvombo izvozvo nemaminerals zvicherwa torwisana munyika medu isu saka rumwe rune rwuri ruoko rwenyika dzokunze dzimwe dzine dzichitipa mari kuita maelection iwayaya dzine dzichiziva kuti kana zvinhu zvikanaka munyika umu hatizowani zvatinowana kana mukarwisanwa pamwe futi dzedu ndo dzinenge dzichirwisa imomo kana mukarwisanwa isu tinenge taakuzondoenda tondotengeserwa zvicherwa zvine zvirimo kana zvine zviri maoiri anenge arimo kana kuti madiamonds anenge arimo pane pachiitwa mvonga bvonga idzodzo ndo zvimwe zvinogona kunge zvine zvichiitika asi zvimwe kunongova kupusa kwedu
Angola yakaita hondo kwenguva yakareba zvikuru pakati pavo munoona sekuti zvichapera zvakanaka here izvi kana kuti kunongova kungotaura kwemunhu wakundwa musarudzo
ndinoona sekuti kuchapera zvakanaka nokuda kwokushandisa makotsi kuenda kumakotsi kunogadzirisana nguva yehondo dzakaitika makore akaitika iwayo dzakapera nyika yeAngola nenyika yeAfrica yose napasi rose hapana wakagadzirira hondo dzinoputsa sezvatiri kuona zviri kuitika kuukraine nerussia uko saka handifungi kuti chazosvika padanho iroro kuti vanhu vacharwisana kwamaelection iwayo kana kuchingonzi ikoga kuverengwe zvemavhoti pamwe ndo pangazoti United Nations inotuma mubatanidzwa wenyika dzinenge dziri around Angola iyoyo kana iri sadaki kana iri ipi ndo vanotumwa ivavo kuenda ikoko kunogadzirisana imi variko kwete kuti veUnited Nations vanoenda ikoko aiwa saka ndinoona sekuti rubatsiro huriko hunouya hwokuti hatizombotosviki pakuti vacharwisana kurwisana maelection iwavo vanoziva zvinoita hondo savanhu vakarwa hondo mbiri kwamakore akawanda kubva vachiona independence kusvika vazogadzirisana vanoziva kushata kwehondo saka handioni kuti zvinosvika ikoko
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisi pastudio 7 murisi vashamarari pastudio 7 apo nevateereri vese murisi pastudio 7 indiitonguma King Shadi ndiripa Zimbabwe apo pachipinge pachichichi apo suti right zvedu ndoda kungotaurawo mazima shoma shoma panhauye mazimbabwean citizens avo hatizi kufunga vakomana vana vezimbabwe tiri kurovana tichikuwadzana chiita sei sei vana vezimbabwe vasingafungi so vada kuzomuka riini kuramba chingosapota pati inoti penzara every day vana vedu izvezvi zvari kurara nenzara asi tinopuwa zvimari zvekuenda kuorova vanhu sei tichiita zvinhu zvakapusa zvakadaro so totikumbira dai mazimbabwe zitamuka zanupefu harichatoidi kana tichiti harichatoidi zvavari kuita zvekutuma nhundo rava vanhu vachiita sei izvo hazvina zvinobetsera izvo zvinezvi mukomana ari kutopapinda panyanga mukomana ari kupinda tirikuti nesenjamisa muofisi 2023 zvavo zvekuti hakuna nyika inai tongwe nenhangirikini chichi ndezvekupenga tenge tiriko
aiwa ini ndinongoda zvangu kutaura kune TCCC inotungamirwa nawachamisa kuna wachamisa kuti aiwazve wakomana kubva 2000 kusvika 2022 tingori vanhu vekubirirwa here muchingochema nekubirirwa ko hamusi kuona seiko mamunenge muchibirirwa macho imuka mumapolling station umo mapolling agenda munosarudza yasarudzai vanhu chaivo chaivo vanhu vamunoziva kuti vane musangano pamwoyo kwete kusarudza vanhu vekuti vanogona kunotengwa nezanupf votengesa huona marigi mbo. Naipate isu wakana mutemo chaiwe kunzi mwapato wene wanu wakato mirapaze kima polling station maajinda nika ashito werenga. Aiwa pa polling station yepa kati tapaona isita werenga wanu papinda wanu wapinda hapo wangu wale 400. Deni pocho wene kwa pao wanu 400 iwa wapinda hapo kutu wati hotela triple C wangani wapotela zanu PF wangani. Nekuti zvakangofana nabadzi kuti vakuita vanhu vanogona kungoisa rigini yavo ongochinja manhamba zongo uzoona vapolice station paakubuda vanhu vanosvika kuma 1000 kwapaina vanhu 400 nevanhu vaenda papolice station ngavaverenge zvakasimba pazuva iroro wachionekwa kudzivangani. Aiwa mapolice station mungamugadziriswe mapolice station mu 2023 votida tichida kuti ibiwe nekuti chokwadi kuti tikuzviona kuti muzimbabwe nekuma kwakaita zvida hakuna munhu achabuda zanu PF kuti iri kubirira.
Vazuvai kwazuvai pastudio 7 vashamarari vose ndinokwarisai nemufaro. Ini zvangu generari Ronald Timnets ndiri papretoria apa ndinodavo zvangu kubvunza kuti saka Tafadzwa Mugwadi anoreva here kuti vanhu vetriple C vakavona mumwe munhu akapfeka rigaria retriple C vanomurova just kuti vape ZANU PF mhosva vachikuvadzana? Is that make sense? Ari kufunga chii chaizvo Tafadzwa Mugwadi? Zvimwe zvinhu zvinenge zvichingori pachena zvaanongoona kuti izvi zvinhu zviri pachena izvi. Vanhu vari kukuvara, munhu ari kupisiwa gumbo riri kuita sekuti munhu mukuru, munhu ane mhuri, vanenge vachipisa kuita sekuti vari kupisa bepa kana kuti. But why Tafadzwa Mugwadi? Why asingamboniwo so asingambo-understandiwo so vachingoti yei isuve ZANU PF hatidi musindo, isuve ZANU PF hatidi musindo? Saka izvi zvose izvi zvii zviri kuitika background izvi? Tiri kuenda kupi? Nyika iri kuenda kupi?
Takatarisa zvabuda pasarudzo yegokwe kabuyoni izvo, of course hazvifadzi, asi there should be a strategy. Strategy yedu tinofanira kutochinja macitizens, nokuti izvo there is a lot of intimidation dziri kuitwa kumamisha ikoko. Tinongova tinokwanisa kutuka tichiti vanhu veku vakavhotera ZANU misoro yavo haiti zvakanaka. Asi what are we doing to protect that vote? Ko watimo kana vachiiti izvo president wedu wauya kuva nomudzingirira nezvimotikari zviyai vachiita zvavari kuita, watimo chemberi yazosara yavhotera triple C yazosara iri yoga pasina unoiona, pasina midhiya kana vemidhiya chaivo vachirohwa. So we should defend our vote, we should re-strategize.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere vakafa, vamwe makumi matatu nevasere vakakuvadzwa zvakaipisisa nemusi wemuvhuro mushure memapurisa muMadagascar atanga kupfura mhomho yevanhu yakanga yashatirwa mushure mekubvutwa kwemwana wechisope. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yeZimbabwe inobudisa gwaro rinoshora mashoko akataurwa neumwe chiremba wekusouth africa achishora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Amai Tokozani Kupi nomutauriri wavo vakasungwa nezuro kuPlumtree vachibva kumusangano weCitizens Coalition for Change kuLilima. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande munhau dzeEast Ndebele.